This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikunguru 13 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitei zvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinowanira nhengo dzaro nzvimbo dzekuvakira dzimba kuchinoi. Sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union robatsira varimi kutsvaga misika inotenga zvirimwa zvavo nemari dziri nani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kufara zvikuru nekukwanisa kwaro kuwanira nhengo dzaro 200 nzvimbo dzekuvakira dzimba kuchinoi. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti zvakatwara makore mashanu kuti nhengo dzavo idzo dzakanga dzaumba mushandira pamwe wePTUZ Chinoi Housing Cooperative wekutsvaga mastendi edzimba kuchinoi dzikwanise kuzadzisa chishuo chadzo chekuve nemisha yadzo. VaMajongwe vanoti nhengo dzemushandira pamwe uyu dzave kutsvaga nzvimbo dzekuti dzivakire chikoro chevana pamwe nemahofisi esangano iri muchinoi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pechirongwa ichi.
Chiripo ndechekuti hatizisu tavawanira asi kuti vazviwanira, nekuti mamembers edu aya kubva makore mashanu apfuura vakaforma cooperative muzita reunion yedu, vakatanga kucontributa mari, vakaapprocha Chinoi City Council, zvikanetsa, zvikashungurudza vamwe, zvikadii, kusvika nhasi tazowana tsamba kukanzuru yabvuma kuti varairidzi ivava vakwanisa kupuhwa mamedium density stands muchinoi, zvinova zvapadza mamembers iwaya pamwe chete neunion yedu, nepamusana pekuti nyaya yepekugara kuvarairidzi inyaya yanga ichitishungurudza zvikuru. Ende chinhu chakanaka nekuti ndicho chikwata chekomakoparative yedu chekutanga muZimbabwe yese chakwanisa kuti chiite breakthrough kuti tikwanise kuwana mastands aya. Kureva izvo kuti tiri kufara kuti zvinoyeradzika kuti karamba takashinga tinosvika varairidzi kwakwanisa kuwana pekugara vachizvibatsira vasingaiti zvekushandiswa nemapati kuti vagoita sekuti ndiko kuti vaone pekugara.
Zvimwe zviri kuitwawo nesangano renyu kunhengo dzenyu ndezvipi?
Chiripo ndechekuti isusu hatisi musangano unowanzofarira kuti tiite zvinhu zvekunakidza vanhu tichiti tiri kuda kuvaitira mabhedhi chawa, tiri kuvazovapa mari kana vakanga vadari. Isusu tiri musangano unomirira zvido zvevarairidzi. Saka pese pese muchingonzwa kuti PTZ yabhanwa, PTZ yanzi haibvumiri kusvika kwakati, PTZ yasungirwa vanhu. Nepamusana pekuti isu tiri musangano wevashandi, tiri musangano unoramba kushandiswa nevanhu vemapato, tiri musangano unoita kuti zvinenge zvichideva kuitwa ipapo zviitike. Chikuru ndechekuti isu tinomirira kodzero dzevashandi, kodzero dzevashandi vechidzimai, kodzero dzevashandi vechidiki. Tiri vanhu vane legal desk kureva kuti zvinoshungurudza vashandi pamabasa ndo pane unyanzvi hwedu kunyanya ipapo.
Vanga vari munyore mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti riri mushishi kutsvagira varimi misika inokwanisa kutenga zvirimwa zvavo nemari dziri nani sezvo vazhinji vari kutenga pari zvino vari kutenga nemari dziri pasi pasi. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaJeremiah Tevera vanoti varimi vazhinji vari kutadza kudzora mari dzavakashandisa mukurima mbesa dzakaita sechibage, donje nefodya sezvo vari kutenga vari kupa mari shoma. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Musangano wevarimi iri mushishi yokuvazivisa mamaketsa anogona kuendesa mbeu dzavo ane mitengo inenge iri naniwo kwatinenge tamboita risechi yedu sesangano. Kati mazvemumomo tinotanga tatsvaga maketi inenge iri nani zvayo nokuti tese tinoziva kuti sokuchibage hurumende yakaisa mutengo we390 patani asi vari kutenga vacho vari kutiwo havana mari vane yavanokwanisawo kungobhadhara kumurimi anenge achida kuvatengesera nokuti tinoziva kuti kutengeswa kwembeu iyi hakusina mitemo inokudzivisa vanhu vese vese saka ane mari ari kungotengawo nemari yanenge achikwanisa zvinosi kutokurudzira varimi kuti vange vachienda kwatinenge tavatsvagira tinoita kuti vakwanisewo kuwana mari nokuti makawata kupinda umwe vagone kudzokera tori muchidimu ndizvo zvatinazvo.
Misika yamuri kutsvagira varimi iyi misika yemunyika here kana kuti yekunze kwenyika?
Misika iri munyika imo muno muZimbabwe nevanogaya chibage vachigadzira huku vayavaya kwete vanogaira mhuka dzavo vanogadzira anonzi masokufidza aya zvokufidza mombe huku vari kuofawo mitengo iri nani yatinogona kutaurirana navo tivape varimi vedu vanenge vane mbeu dzakati o.
Asi chii chiri kuita kuti dambudziko iri riwanike munyika rekuti varimi vanoshaya vanotenga zvirimwa zvavo nemitengo iri nani?
Pamadambudziko ati kusangana nawo ndeyokuti munyika munomu muri kupinda chimwe chibage chiri kubva kunyika dzakatikomberedza. Nyika idzi dziri kukwanisa kusubsidiza varimi vadzo saka makosti avo eproduction akaderera zvokuti chibage ichi chiri kutoya muZimbabwe chiri pasi pemitengo uri muno wakataurwa nehurumende. Then sechipiri maketi yedu haina mari kusika wemari sokunzwa kwamunogara muchiita mazuva ano wakaderera zvokuti saka vane mari ava vanobva vawana mukana wekubatirira vane mbeu nokuti varimi vedu vane machallenges ekuti havakwanisi kuchengeta chibage chakawanda kumatura avo nokuti zvinopedzisa zvakutovadhurira.
Hurumende iri kubatsirawo sei padambudziko irori riri kusangana nevarimi?
Kubatsira kwavo kunganetsa kuti ndinyatsokukurondedzera pane kuti ndingotaura kuti iri kutsvagawo mari yokuti vakwanisewo kubhadhara nemutengo wavakaseta we390 kunova mutengo watakawirirana nawo semaunions nekuti kunoenderana necost of production yatakasangana nayo pakurima. Saka iyo iri kutsvaga nebiri isuwo tiri kubatsirawo hurumendewo nenzira dzatinokwanisa.
Ava vanga vari vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakwanisa kunge chichiita zvisingatarisirwi mushure mekudaidzwa kuti chive mumwe wevatauri vachataura pamusangano mukuru weYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI uchaitwa muno muWashington mukupera kwemwedzi uno. Musangano uyu uchapindwa nevechidiki vanobva munyika dzemuAfrica vanosvika mazana mashanu makumi matatu avo vari zvizvarwa zveZimbabwe. Wechidiki uyu Arthur Gwagwa achataura pamusangano uyu uchataurwawo nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama avo vanove vakaparura chirongwa cheYali. Chirongwa ichi icho chinobatsira vechidiki vanoita zvirongwa zvebudiriro zvakasiyana-siyana muAfrica chiri kutarisirwawo kunge chichivhurawo meso evana veZimbabwe. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naGwagwa kuti tinzwe nezverwendo rwake urwo.
Ndinozvitambira nekuzvininipisa kuona kuti ndakudziridzwa kwete inini pachangu kasi nyika yedu nekuti uyu mukana wandapuwa mukana unokosha zvikuru zvireve kuti ndakangwara zvakanyanya kana ndinenjikere kasi ndinoona uri mukana unoratidza kuti sevana veZimbabwe tine umwe ungwaru hwatakapuwa nasadenga namwari zvokuti pane dzimwe nguva dzatinozvitarisira pasi kasi zvinotiratidza kuti aiwa nyangwe tine matambudziko akawanda tiri kupindana nawo mwari haana kutikanganwa tine zvatiinazvo zvatinokwanisa kugoverana nevamwe kunyanya ya vechidiki ava chazenge vachitonga munera mangwana.
Zvii zvamuchange muchipakurira vechidiki ava?
Chandinoona chinonyanya kukosha unhu hwako. Kana nichiti unhu hwako ndiri kutarisa mavalues ako, zvaunokoshesa muupenyu. Kungave kuti unotamba nevamwe zvakaita sei, unoshanda nevamwe zvakaita sei, uri munhu akavimbika here, uri munhu anofamba nekushanda muchokwadi here. Zvinhu zvakaita sei izvozvo zvinogona kuve zvichiita kunge zvinhu zviduku duku. Ndo zvinhu zvaita kuti zvinoita kuti dzimwe nyika dzibudirire uye kuti dzimwe nyika dzidhirike kuve dziri pasi. Saka handizopakurirane navo zvinhu zviya zvandikati izvo zvikuru kana kuti zvikukutu. Chapakurira navo zvinhu zviduku duku izvozvo zvakaita sekuvimbika, kuve munhu anotumika, kuve munhu anotsiurika, kuve munhu anoziva kuti kutungamirira chii chinonzi kutungamirira. Kutungamirira hazvireva kuti unobva wazvitutumadza wobva wati ndave nani kupfuura muvakidzana wangu. Kutungamirira kuzvininipisa uchigeza tsoka dzeavo vaunotungamirira, semucherechedzo watakapuwa naJesu Kristu apo akageza tsoka dzevadzidzi vake.
Uyo anga ari mumwe vechidiki vachataura pamusangano weYali uchaitwa muno muAmerica mukupera kwemwedzi uno. Arthur Gwagwa ari parunare muHarare naMavhelasi Muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera weStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yashika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAvoid Masiraha. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 mukoma Avoid.
Yeah, maita basa.
Mukoma Avoid, manga muchifamba imi muchienda kumakoreji akasiyana siyana muchinoona mamiriro akaita zvinhu, zvii zvamuri kuona nezvamuri kunzwa?
Zvatiri kuona kumakolleges nezvatiri kunzwa kumakolleges zvinhu zvinorwadza chose, nokuti takafamba kumakolleges akati wandei, takaenda kwaBulawayo tikandoona matertiary institutions ikoko vari kukomplena panyaya yemafees ari kunyanya akanyanya kukwidzwa. Vari kukomplena zvakare nekushayiwa mufaro pazvikoro pavari nechikonzero chekushungurudzwa nesecurity. Kana kuri kwaMuchare vane machallenges akati wandei anosanganisira kutoshaya pekudzidzira. Takaenda paMarymount Cheers College, vana vari kuitira malectures avo panze vachishaya mabuildings ekuti vadzidzire. Inova challenge hombe kwazvo tichitarisa kuti maticha ari kutrenwa kuti azondodzidzisa vana and achivaudza neaplace inenge yakanaka yekuti vana vave neattention pakuteerera kwavo kana vachidzidza. Saka situation dzatiri kuona kumakolleji isituation inoda kuti government ione zvekuita kuti situation iyo yachinjwa nokukasira, nekuti tikasadero tingangofara kuti education yedu iri pamusoro, asi pasina education yatiriita especially titazwa kuti hapana mabuildings acho and the infrastructure is not even enough for the students to learn.
Ngati tarisei nyaya yamasimudzai yekuti mari dzekubhadhara kana kuti mafees akati kwidzwei, akakwidzwa zvakadii, vanhu vari kubhadhara mari?
Kana kuri kumauniversities, mauniversities almost yes ari kubhadhara mari inotangira kuma$550 per semester. Tisingatarisi zvinana accommodation nekuti makolleji mazhinji haana accommodation. Saka zvinoreva kuti kana munhu abhadhara 550 uchatanga kuzondobhadhara mari dzimwe dzeaccommodation nedzechikafu. Saka mari yacho inotozosvika kana mu800 chaimo tichasva kurarama kwemwana wechikoro pasemester. Inova mari yakakurisisa tichitarisa mamiriro akaita eupfumi hwenyika panguva ino iyi. Kana tikatarisa kumateachers colleges vari kubhadhara ma$300 up to $500 and izvi vari kuzviita kunyange vari pa-TP. Zvakangofanana zvakare nekumauniversities, vanhu vari kubhadhara ma$600 even vari paattachment, vasingashandisi zvinhu zviri pachikoro, vasingashandisi raibhurari, vasingashandisi internet even vasiri pachikoro pacho vari kuattachment, vari kumabasa. angoti vari kudzidzira mabasa vasati vapedza madhigiri avo. Tinova zvinhu zvinoshungurudza zvachose. Asi kuti isu government ngaione zvaingaita kuti matizo ayo adzikiswa zvichienderana nemari dzavari kupa vashandi vehurumende kana kuti masivil servants vanova ivo vanonyanya kuva nevana vari kumacolleges nekumayunivhesities.
Nezvamuri kutsanangura izvi, vanhu vari kurarama sei chaizvo Ngoma Void?
Mararamiro avari kuita sevanhu vanozongorarama havo, asi vari kurarama zvakaoma chose. Nokuti takaenda kuBulawayo tikaenda panasi, chikoro chiri kungotora vana 50 chete kuti vapinde maaccommodation. Tikaenda kwana Mutare vari kugara mumalocations vana, end vamwe vari kugara vari 4-4, vari kugara vari 7-7. Saka magariro avo haana kumira zvakanaka, tichasa privacy yavo, security yavo kuti vanhu vagare vari 7 murumu. Saka magariro avari kuita chaivo chaivo vari kugara zvakaoma chose. Totarisawo kusabhadhara kumafees nevana vasiri kutonyora maexams, vamwe vari kunyimwa maresults nechikonzero chekuti havana kubhadhara kana kupedza kubhadhara mafees avo. Saka life yevana vechikoro pamacolleges nepamauniversities its a very very pathetic situation. It's a situation that we would not favor, if I am to say. Government inofanira kuona zvekuita pamusoro pesituation iyoyo.
Asika hurumende yacho iri kuti haina mari, poitwa sei apa?
Hurumende iri kuti haina mari ichitiudza, asi tikatarisa zvimwe zviri kuitika zvinoratidza kuti ine mari yacho. Nekuti ndofunga pamwedzi mishoma shoma yapera iyi takaona vakuru vemaparastatals nevemakanzuru vachinzi vaipiwa ma500,000 ma300,000 pemonth. Kureva kuti mari idzodzo vari kudziwanepi? Ike zvino gavhumendi iri kukwidza matogezi ichida kuti iwane kuti imwe mari, asi marodhi acho asi kugadzirwa. So the money to fund the education sector is available. It's just that the government is not willing to fund the education. Mari yacho vanayo, nekusaka vari kupanana mari zhinji mumaparastatal nemumagovernment offices. Tikatarisa even mavcs epamayunivhesities edu nemacolleges, maprincipals vari kupiwa mari zhinji kwazvo, asi nyaya iripo ndekuti havasi kuda kubhadhara uye havasi kuda kufunda education.
Nemamiriro akaita zvinhu aya, imi sesangano rinomirira vadzidzi muri kurongawo kuita sei?
Isu zvatiri kuronga ndezvekuti tiri kuita inonzi state funded education campaign. A campaign yatiri kuti the state or the government must fund the education in line with the constitution, that is chapter 75 of our new constitution. The campaign here will involve ma demonstrations, will involve ma protests.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Ngoma Void nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kumutauriri wesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAvoid Masiraha muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing Zulu nekuwana mukana unobatanidza vechidiki nezvirongwa zvavanenge vachitiitirawo. Zvinopawo pfungwa dzavo kuti dzinge chivhurika vari kune manga matunhu, vachinzwawo zviri kuitwawo nevamwe vari kune manga matunhu ari kure. Tinotenda, rambai muchidaro. Tinokurudzirawo zvakare imi vechidiki vane zvirongwa zvavari kuita kuti munge muchinyorerawo kuno kuStudio 7 kana kuti chaira nhare muchitizivisawo kuitira kuti Blessing Zulu anga achizokubatai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinofara zvikuru zvichitevera kuwanirwa kwaitwa nhengo dzaro nzvimbo dzekuvakira dzimba kuchinhoi nesangano rePTUZ Chinhoi Housing Cooperative. Sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union robatsira varimi kutsvaga misika inotenga zvirimwa zvavo nemari dziri pamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.vuwishona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.vuwishona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.